Aiwa, chekutanga ndechekuti vamunangagwa havafani kuva nedambudziko rokuti pane political party opposition yafomewa, because maZimbabweans ane kodzero pamutemo yokufoma mapolitical parties avo avanoda. Plus vamunangagwa semunhu mukuru anofanira kuunderstanda futi kuti zvimwe zvinhu zvinenge zvichinzi zvaitwa navamugavi zvaakunetsa, nokuti vamugavi vane makore 94 ka munhu ava mukuru kusvika pavakabva muna 2017. For the past 5 years, pane umbo hwokuti zvimwe zvinhu zvaanga zvaakuitwa zvichinzi zvichiitwa namugabe havasivo vanga vakuita, nokuti vakura vamutana. Saka vamunangagwa vanofanira kunzwisisa nevanhu vezano kuti vamugabe vanenge vatoo munhu akakechiwa nomukadzi wacho. Munhu ari kuita zvinhu zvezvi zvizhinji, mukadzi wacho nevazukuru vacho vanazhwawo. But zvakadaro futi mukadzi wacho iyeye vamai mugabe nanazhwawo nevamwe vane kodzero yavo yekufoma mapolitical party, vane kodzero yavo yekuopoza ZANU. Ndiyo dhemokrasi iyo. Saka vamunangagwa vafanira sekuti nyika yedu inyika yamambo monaki isingakritisaizwi, isingakwanisi kuongororwa vana vana kodzero dzavo. But zvinyaya zvokunangana navamugabe, vamugabe munoti vachienda kupi? Vanofanira kuti vanzwisisa kuti vamugabe vakura.
Asi iro bato reNPF iri ringakonzere matambudziko here kuZANU PF varwanyi?
Rinokwanisa kukonzera matambudziko kuZANU nenyaya yekuti rine vanhu vari muZANU vakati wandei, and zve nenyaya yekuti mabvisirwo acho akati kwavamugabe hatisati taziva kuti matunhu avo avanga vagara vachidiwa mugabe vakafanana nemashonaland provinces zvinorevei mumusangano weZANU. Plus tinoziva kuti the social base kana kuti kumusha kweZANU kwayanga yakadzikamidzi ukatarira maoutcome elections e2000 chaiyo ita pa2008 ZANU payakapotsa yadyiwa neMDC. Maprovinces emashonaland central, mashonaland west nemashonaland east ndo akanyanya kusara akabatana neZANU, kusanganisirawo nemidlands. ZANU itosara ine some seats. Saka inokwanisa kukonzeresa nokuti hatisati taziva kuti zvorevei vanhu vemashonaland provinces bevamwe vakati wandei munyika vanga vachida vamugabe zvakanyanya zviya kubviswa kwavakaitwawo muZANU. Noti musangano mavo zvinorevei kuti patinoenda pamaelection kunokwanisa kune vanhu vakatotsamwa kuti mudhara wavo akabvisirwei muZANU noti munyika. Saka zvinokwanisa kukanganisa ZANU patinoenda paelection kuti vhoti yeZANU inokwanisa kuva divided. Vanokwanisa kuti vanhu kwavachitodyiwa maelection mane. Election iwaya 2018 akaitwa pasina chitsotsi, pasina zvokubiridzira. ZANU inokwanisa kudyiwa maelection iwaya. But ZANU iri kuronga. Mukatarira nongamanzwa vati kune delegation yekuRussia yauya muZimbabwe inotungamirwa navaLavrov, inonzi iri kuda kuita nezvemining kunana Dawendale nekuGreat Dyke. Chinhu chikuru chiri ipapa ingozi nyaya yemining. Yes, mining vari kuda kuzopuwa mining concession, but vachanzi nireteni muchaunza chii. So maRussians anoita basa rekuinterfere maelections omunyika dzakawanda wanda kusanganisa neAmerica. So maRussians zvaanokwanisa kunge achiita kugadzirisa kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzichabiridzirwa sei kana kuti vachaita kuti ZANU ihwine sei zvechitsotsi.
Mubvunzo wekupedzisira, ko iwo mashoko ekuti vamwe vashandi vavamugabe kuBlue Roof uko vakambobvunzurudzwa nevechiuto kana kuti vaive military intelligence, munoaonawo sei?
Zvinhu zvakashata, hatingatarisiri izvizvo. Munoenda kundobvunzurudza vanhu vashandi vekumba kwavamugabe nenyaya iyi, vanhu havabvumirwe here kuita? Vamugabe havana mhosva yavaita. Ndechinhu chikuru chatinofanira kuona ipapo, chinofanira kuzikanwa vamunangagwa kuti haisi mhosva kuti vamugabe vasapota here opposition political party. Zvinhu zvinofanira kuti vanhu kwazviri nomao, zvinhu zviri wrong. But dambudziko rataita nderekuti vakomana ava vanofunga kuti havafani kuopozwa, vakomana ava vanofunga kuti havafani kuongororwa. But pamusoro pazvo, nyaya yemauto kubva vamugabe ndo vakagadzira, ndo imwe dambudziko rakaitwa navamugabe. Nokuti nyaya yemauto kupindura munyaya dzepolitics chinhu chisingafanikirike chiripo. Ende tinotonzwa ari kunana Chinoi, tachinzwa pastudio 7 kunana Chinoi vari vatotanga kutidzira vanhu vachiti maindi vei mumusangano wakaitwa neMDC. But tinoziva kuti vakomana veanu vakatodeployiwa across the country, vanoita basa ravo rokutisidzira vanhu, vanoita basa ravo recampaign, ende ndo vachashandiswa nehurumende yeZANU kukanganisa nokubira sarudzo kana kuita kuti sarudzo dzisaitwa zvakanaka. Saka maitiro eanu iwaya emilitary anofanira kuongororwa zvakasimba nevanhu veopozisheni vakaongorora maitiro eanu kuti roye anu iri papi panyaya dzokutisidzira vanhu, panya zogu anama election ninyaya ze DVR ye kuti anenga ane software yacho ne server ndiani sarudzo dzomuZimbabwe dzatinoita mugore rino dzinokwanisa kunge dziri sarudzo dzichabiridzirwa zvisa zvamboonekwa pasi rino.